Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguya vanoti hapana zvirango zvinotadzisa Zimbabwe kutenga kana kutengesa zvigadzirwa nezvicherwa zvayo kune dzimwe nyika. Madzimai oungana kumuzinda weUnited Nations muNew York kutsvaga nzira dzekurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti vachaendesa kumatare edzimhosva vose vakataura nezveuori muZimbabwe mufirimu rakaitwa nenyika yeQatar iro raifanirwa kutepfenyurwa svondo rapera nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Vamangwizha vanoti hapana zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinoitadzisa kutenga kana kutengesa zvigadzirwa nezvicherwa zvayo kunze kwenyika, vachiti naizvozvo Zimbabwe haisi kushandisa nzira dzemuchivande mukutenga nekutengesa zvainoda. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDe Vry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinokatamadza kuti vamangudla vamhanyira kuvhundudzira vanhu chokwadi chisati chabuda pachena, vachiti zvakare vamangudla vazobuda pachena mukuti Zimbabwe haisi pasi pezvirango kunze kwevamwe vakuru vehurumende nevemubato reZANU PF.
Ndinoona sokuti vamanyisaini kuti vazvidefende nokuda kwemakuhwa anonzi akaburiswa kuna mamwe machannel kana pasocial media, izvo sezvakatokubuda mudhokumendari yacho yokutanga kuona kuti chii chakataurwa naanani zvekare, pano umbowo here hwakataurwa hwacho navanhu vakataura zvavaitaura pamusoro pouori muZimbabwe. Saka kumhanya-mhanya kwavaita kunozvida kuzvichenesa ipo pasati panatsokubuda episodi yacho yose, handizivi kuti kuzvichenesa rudzinyi kokoko vadii kumira vamira vonatsokuwa kuti zvanzi zvipi full story yakamira sei, then vozotaura vachizvichenesa. Nokuti tinozofunga isu savanhu kuti ndonga pane zviripo apa munhu kana akutanga kungozvichenesa iyo story yacho yose isati yabuda pachena, kuunovhunduka chinyi? Kuvhunduka chatikwata panogona kunge pane chimwe chinenge chiripo. Saka ndoona sokuti vamanyisa vasati vanatsokunzwisisa kuti zvakambomira sei, chii chirimo mudhokumendari imomo. Zvavanotiwo vakapindura pamibvunzo 32 yavakabvunzwa musi wa27 February, pamwe zvirimo mudhokumendari racho kana yakuzobuda firimu racho riri pamwe zvirimo izvozvo. Saka handizivi kuti chavamanyamanyira chii kuvhara maburi apo naapo kana maburi acho achinzi aripo.
Vanoti zvakare ivo vanogona kuendesa vanhu vakataura mudhokumendari iri, vanogona kuvasungisa. Sokuziva kwamunoita imimi makatarisa nyaya dzeuori muZimbabwe, uyezve sokuzivawo kwamunoitawo kuti vanhu vakuru-vakuru vazhinji vakawanikwa vaine mhosva kana kuti vakabatwa vachinzi vapara mhosva, asi hapana kana umwe wavo wakamboendeswa kuchere, munoona sokuti zvinotaurwa navamangurya izvi kuti vanoendesa vanhu ava kumatare edzimhosva zvinge vazvechokwadi here, sezvo dhokumendari iri richitaura kuti vanhu vehurumende, vanhu vakuru-vakuru vemuhurumende nemuZANU PF?
zvinonetsa kuvhuma izvozvo kuti vangakwanisa kuzviita here vamangurya munhu wakafunda chaizvo kuti vanofanira kuziva kuti pavanoendesa vanhu kumatare edzimhosva pane panoumbowo here nokuti imwe mhosva yavanenge vari kutaura ndeyekuti umwe wacho wakapa wakapa information kuAljazeera waiti une foni yavamangusha yaanokwanisa kufona nguva nenguva ivo vachizviramba izvozvo ko kana akati iyi iri pafoni yake unazvo izvozvo vanozoita sei saka kungoendesa vanhu kukoti handi nyore pasina umbowo hwoku kunenge isito yataakutoona sokuti hakusi kuvhundusira here uku kuti vanhu vasataura zvimwe zvavanogona kutaura zvikari kuendesa munhu kukoti hazvirevi kuti unodosvika wovharirwa ikoko kungangova pamwe kutambisa mari yeku endesa kukoti kwache ikoko pasina chinondobuda pasina unozosungwa nokuti pane pasina umbowo kana kuti sezvo kwanzi ndavamwe vanhu vomuhurumende vane maconnection avo vanoziva vananhingi navananhingi asatamboona zvichiitika isu kuti mwana wavanhingi kana kuti hama yavanhingi iri kujere izvozvi nenyaya dzouori vaidero vachitovako saka handizivi kuti vamangusha vanga vana mangoromera api pakunge vachizorwisa ingava corruption kana kuti ivava vakataura ava tinei tongomirira kuona nokuti hatidi kuti zvingoperera mukutaura tinoda kuona kuti zvinoitika here vanhu vacho vagosungiswa nenzira dzipi noumbowo
Professor Masocha chimwe chakataurwa navamangulja ndechekuti ivo Zimbabwe haina chikonzero chokubudisa goridhe kana kuti zvicherwa kubva muZimbabwe yakavanda vachiti Zimbabwe inokwanisa kutengesa zvicherwa zvayo pachena inokwanisa kutenga zvainenge ichida kubva kune nyika dzakawanda wanda pachena vachiti hakuna zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinoita tisa kuita mabasa osaya munoona sokuti vakangasa kutaura here kana kuti vazotaurawo chokwadi nhasi
ndinoona sokuti nhasi vazotaura chokwadi chagara changa chirambwa nehurumende chatagara chitaura isu kuti aiwa handiti masanctions awa ndeavanhu haasi eZimbabwe yose kana kuti hurumende yose nhasi vazozvibudisa pachena kuti hakuna masanctions anoita kuti vasatenga kana kutengesa kune dzimwe nyika asi zviro ndizviro pano namazuva ese namakore ese tinonzwa vachiti masanctions akatibata masanctions akatibata ko nhasi zvazoita sei kutaura chokwadi chatagara tichiona pamagwaro amasanctions iwayaya kubva kueuropean union kubva nowo kuamerica anenge ari zviri zvirango zvakatonyorwa kuti une zvirango ndiani une zvirango ndiani une zvirango ndiani nhasi vanenge vazozvidudzira kuti hapana zvirango izvozvo pakutengesa nokutengeserana kweZimbabwe saka ngatichiona zvichiitika pachena kuti goridhe ratakatengesa rakawanda sei rikabudisa mari yakati mari iyoyo ikazoshandiswa papi nokuti panenge paishandiswa mari dzacho ipapo ndopete ichidawo kuona tose kuti idzo mazikununu amazimari aya hanzindo awanikwa pane izvi hanzindo awanikwa pamadiamonds azoshandiswawo here apa ndo patisingazooni kujeka kwazvo ipapo
nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi Musangano mukuru weCommission on the Status of Women unokokerwa nesangano reUnited Nations gore rega rega uchizeya nyaya dzekodzero dzamadzimai nevanasikana wakatanga muguta reNew York nezuro. Makurukota ehurumende mumapazi ezvamadzimai uye vamwe vanorwira kodzero dzemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zimbabwe vari pamusangano uyu. Evans Zininga abata mumwe wevatauri pamusangano uyu vari nhengo yebhodhi reMTC Educate a Girl Foundation muzvare Lucy Chikore kuti tinzwe zvizhinji.
Gore negore kunoitwa inonzi CSW zvinomirira Commission on Status of Women, musangano wepasi rose wemadzimai wekuonekwa kuti kodzero dzemadzimai dzakamira sei, uye hurumende nemapato anoshanda akazvimirira oga vari kushandidzana zvakadii kugadzisa uraramo hwemadzimai nevanasikana pasi rino rose. Saka kune madzimai anodarika ma 20,000 vachazenge vachiparticipate. Vamwe vari kuparticipate online, vamwe varipo in person. Inini ndiri kuno kuNew York ndakauya kuzo participate in person.
Tingati donzo guru rechirongwa chegoro rino ndere kuti kudii?
Okay, gore rino gore negore vanoita anonzi ma priority theme nema review team. Saka priority team izvinoreva kuti panenge paine hurukuro dzaitika kumwedzi yakati kuti zvazosvika pavasvika iko zvino, pavachazogadzira kuti mapolicies ehurumende dai vaikwanisa kutedzera zvakati nezvakati zvingabatsiridza ndaramo yevanasikana nemadzimai. Pari zvino gore rino priority team yavo idingindira rakanangana ne technological change. Saka inonzi innovation and technological change and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls.
Zvamuri kutarisira kubuda nazvo mumusangano uyu ndezvipi?
Sekuziva kwatinoita kuti pasi rino rose takamboaffectwa necovid zvakatidzidzisa kukosha kwetechnology masectors akasiyana-siyana zvakafanana neSTEM, zvakafanana nekuti vanhu vakanga vachidzidza kana kuita mabhizimusi through our technology. Saka tiri kutarisira kuti pachasimbiswa kuti vanasikana nemadzimai vowanikwa vachisimukira sei muma industry yakafanana nemaSTEM industry, kuti tiwane maengineer echikadzi, tiwane mascientist echikadzi nezvakadero. Saka ndochishungo chatiri kunyanyofambidzana nacho, uye tichinyanyotarisa zvakare because ndataura kuti pane mateams maviri, yepriority team nereview team. Review team yacho yegore rino vari kutarisa the challenges and opportunities in achieving gender equality and empowerment of rural women and girls. Saka izvi zvakambodiscusswa kumashure. Saka vakutaswa kuti zviri kufamba here mumashure mapolicies akamira sei ekudiscussa ekuona kuti vanasikana nemadzimai emaruwa zvakamira sei. Saka zvinobva zvabatana nenyaya dzescience and technology because tinoziva kuti kumaruwa mazhinji nyaya dzemagetsi, nyaya dzesaenzi hazvinyatsobatwa chaizvo chaizvo zvakasimba.
Tanzwawo kuti nemiwo muri mumwe wevanenge vachitaura mune zvimwe zvirongwa zviri kuitwa. Batai chandanyanya kubata icho chiri kutaura nezvetraditional leaders in ending child marriages. Ipapa apo pati chwachwa zvishoma-shoma vateereri vapanzwisisewo.
Yes, kazhinji kacho tanga tichingotarisa mumashure matraditional leaders dzimwe nguva tichingonovablema kuti havari kurisiya zvinhu zvakaita sekurodzwa kwevana zvichingoitika. Saka musangano wandinawo nhasi masikati ndewo wakatarisana nebasa rematraditional leaders other than kungove vanhu vanongogara pasi vachingonzwa vozvifambisa sei munharaunda dzavo kuitira kuti pano vange vachipedzawo dambudziko rekurodzwa kwevana vasikana, kwevana vadiki munharaunda mavo. Tikatarisa muZimbabwe tinaana mambo akaita sana Mambo Bushu vakakwanisa kunge vachigadzira mabumbiro emutemo munharaunda mavo anomisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasikana. Saka tikutarisa kuti semadzimambo vane influence yakaita sei, vanokwanisa kuramba vachipfuurira mberi zvakamira sei. Tichange zvikafamba zvakanaka tichakwanisa kunge tichitaura navo vachakwanisa kunge vachitaura from his birth kuZimbabwe.
Avo vange vari mumwe wevatauri pamusangano weUnited Nations akanangana nezvemadzimai uye vari nhengo yebhodhi reMTC Educate a Girl Foundation, muzvare Lucy Chikowero, vari parunhare kuUnited Nations kuNew York naEvans Sininga weStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti musi wesvondo 12 kurume ichatanga zvakare kunyoresa vanhu zvine mutsindo kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Vemapato ezvematongero enyika, masangano akazvimirira ega nevanongorora zvesarudzo vanoti pane basa guru rinofanirwa kuitwa munyika kuti vanhu vazhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Tabata tsachigaro wesangano rinobetsera nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote Reproject Vote 263 vaAlan Chipoi kuti tinzwe zvizhinji.
Boka rinotungamirira kuonwa kwezvemaelections muZimbabwe reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti kuchange kuine iya yavanoti voter registration blitz, iya yekuti vanenge vachifamba munzvimbo dzese dzakatekeshera mativi mana yese eZimbabwe vachizoregister vanhu kuti vange vachikwanisa kunyoresa kuvhota. Iri idanho rekupedzisira kana kuti ndo hurongwa gwaro rekupedzisira rekunge Zimbabwe Electoral Commission ichiita izvi nokuda kwechikonzero kwekuti tasarirwa nemwedzi mishoma yekuti tiende kusarudzo dzedu senyika yeZimbabwe. Hurongwa uhu huchange huchizotanga kubva musi wa11 huchizosvika musi wa21 iwo mwedzi watitori unowu. So chiri kunyanya kuitirwa izvi neZimbabwe Electoral Commission ndezvekuti vaya vakanga vamboshaya mukana wekuti vanga vachiregister kuvhota vanga vachikozowaniswa mukana wekuti vazokwanisewozve kuregistwa kuvhota sezvo takuenda kusarudzo, sezvo muva kuziva kuti sarudzo dzedu dzasara mwedzi mishoma uye zvapachena kuti mutungamiriri wenyika sekupihwa kwavanoitwa masimba nemutemo weElectoral Act wekuti ndo vanenge vachizove vanozosarudza zuva richazotarwa musi wesarudzo.
Vachipoi, pachine nguva yakadini yekuti vanhu vanyorese kuvhota?
Izvi zvichinge zvangoitika kuti mukuru wenyika president vanenge vatara zuva resarudzo panongoitwa 2 days chete kubva musi waunenge wataurwa napresident kuti sarudzo dzichavako musi wakati. Ndo vanhu ivava vanoregister in those 2 days zvichizodzoka kumashure ndo wega vanenge vachizowana mvumiro dzekuenda kuelection vanenge vachizokwanisa kuapia pane riya ravanoti voters roll. Wese vachazoregister kana kuti vachanyoresa kuvhota 2 days after president vataura musi weelection havazokwanisi kunga vachiwanika pavoters roll. So zvakakosha kuti sevana vechidiki semaorganization anoona nezvekurejestwa kwevanhu muZimbabwe kuti vange vachikwanisa kuvhota tikwanise nepatinogona tikurudzire upi neupi zvake asvitsa makore 18 uye neapfuura kuti vange vese vachizoenda kunonyoresa kuvhota nekuti ndomukana chete watasarirwa nawo wekuti Zimbabwe Electoral Commission inouya munzvimbo dzatinogara vachiita seizvozvo. Mushure mezvo president vakangoannounsa election date hakusisina zvemukana uchawanikwa asi vanenge vakumirira sarudzo dza2028. So tiri kukurudzira mhuri yeZimbabwe, tiri kukurudzira mayouth edu, tiri kukurudzira vakomana nevasikana kuti tibude vanga vasati vanyoresa kuvhota vaya.
Project Vote 263 inotii kune vechidiki panguva ino?
Ndo mukana wekupedzisira iya muchirungu yavanoti last chance yatisingafanhi kumbopotsa semhuri yeZimbabwe. So isusu semaorganizations tatogara tagadzirira taakutoita zviri kufanira kuitwa, vanhu wedu watomirira kuti tinge tichibatsiridza munguva yemazuva magumi yatapiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vanga vachiita blitz yavo. Vachingopedza izvozvozvo taakutoziva kuti taakufamba bhora mberi taakukawira nevanenge vakaregister kuvhota tichivadzidzisa zvakakoshera iye atinoti voter mobilization, tichivaudza kuti munovhotera bato ramunoda, hapana anokuudzirai pekuvhotera, mune mfumiro yekusarudza mutungamiriro wamunoda. Vachinge vatodaro chete taakutoziva kuti sarudzo taakutoenda zvakanaka senyika dzatiri kutarisira kuti mwedzi waJuly kana kuti waAugust ndo patinenge tichizoita sarudzo dzedu according to the Electoral Act.
Sachigaro vesangano rinobetsera nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote Reproject Vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlive.com rinoti mumusangano wakaitwa nezuro na meya veHarare vaJacob Mafume neZimbabwe National Roads Authority vaMafume vakaudza Zinara kuti kanzuro yeguta reHarare inoda kuti Zinara ipe kanzuro mari yayo nenguva uye mari iyi iri mumadhora ekuAmerica. MuNewsday mune nyaya inoti muzvina bhizimisi pedzisai Scott Sakupwanya anonzi anofambidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ari kuramba achichera goridhe kubva pamugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga kumaNicaland, kunyange hazvo mugodhi uyu wakavharwa neEnvironmental Management Agency munandira zvichitevera kufa kwevanhu vaichera goridhe pamugodhi uyu. Kubva musi wechishanu zvondrapera zvinonzi vanhu vaviri vakafa kuPenalonga, umwe wavo pamugodhi weRed Wing. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ndonzi chanda tarugarira ndichibva futi pa village tour asi ndaikumbira kuti timbogadzirisa ipapo kuti kana munhu warohwa nevanhu veZANU-PF ngazvitaurwe saizvozvo kuti warohwa nevanhu veZANU-PF aikwanisa kuti zvofungidzirwa kuti warohwa nevatsigiri veZANU-PF. Aiwa, watorohwa nevanhu veZANU-PF ndozvo totoda kutonzwa chai chaizvo izvozvo straight kuti warohwa nevanhu veZANU-PF, mbavha idzo dzeZANU-PF mhondi. Ndatenda hangu ari sei mushamarari mukoma wande. Ndatenda zvangu nevose vashamarari vose.
Ini neitwa baba B, nyaya iri kundinetsa ndeyekuti munoramba mechingobvunza veZANU uyezve mechibvunza vana mugwadi nevakuru vemapurisa, munonzi vachitaura kuti tichazokupindurai, nyorai mibvunzo yenyu pasi. Asi izvo zvinhu zvinoitika, tinongoti bhora mberi, Triple C ingaite zvainoita izvozvo zvemugwazo neRip ndo zvichaihwinisa chete. Hatingatadzi kusapote timu yedu pamberi nayo.
Tine mashoko anotirwadza anotaurwa navamugwadi ava. Hatizivi kuti vamugwadi havaoni vana veZimbabwe isenge vanhu, so kuti ivo vari kurarama nokuda kweZANU-PF. Saka chese chinenge changeitwa nemunhu weZANU-PF vanenge vachitoona sekuti chinhu chakanaka. Imi vamugwadi, imimi makambobva nepi imi vamugwadi? Vana mutodi vakanga vari ipepa papa, asi ikozvino vakanyarara. Imi maponyati, sei muchitaura zvinhu zvemunoona kuti mapurisa haasi kuita basa, ari kuita akarerekera divi? Chuwa munyare here nezvakaitika kana kutumbisa muchishungurudza chizvarwa chemwana weZimbabwe zvakadaro? Asi munowanikwa muchitaura futi mashoko anorwadza pamusoro pazvo. Waita sei ndidhi vana vetipusi vari kurohwa kwese kuna Nainyanga kuna Narafi Ngora? Imi munee muchitosapota kuti vanhu vetipusi vanokonzera mhirizhonga? Imi vamugwadi musadaro, imi munotirwadzisa. Imi vana vachihuri nanachombo vaimbovapo pamberi apo, asi ikozvino vakanyarara. Uchagoma wanyararana neumugwadi, hakuna chisingaperi. Chisingaperi chinoshura.
Ndandeida kutaura ngevaimbova mutungamiriri weMozambique vaJoaki Alberto Chissano vanopinda muZimbabwe vachitaura kuti vanokurudzira sarudzo dzakachena, vanoda kuti zveufumi muZimbabwe zvisimukire. Hakuna zvinotaurwa nevana Chissano vaya, havana zvavanotaura, nekuti vana Chissano vaya vatori makoronyera muno Mozambique muno. Makatofa, hamuna kana marodhi, hamuna mabasa, hamuna zvinhu, hamutoona chiri kuita, hamuna chiri kufamba, tiri kutotambudzika zvisingatoiti muno. Marodhi hatina, mabasa hatina, saka sarudzo dzacho vanotodzibirira zvisingatoiti, dzinotobirirwa sarudzo muno muMozambique matigere. Saka vangapinda sei muZimbabwe vachikurudzira sarudzo dzakachena, ivo vachibawo sarudzo muno? Apapo manje ndope munotanga kuona kuti aiwa, zvimwe munotaura vanhu veStudio 7 mechiti vanhu veZimbabwe vachizviti tinoshira nemutemo kukurudzirwa sarudzo dzakachena, hapana, nekuti kunonga kutanga kaita.
Mangwana nakanaka kuvashamarari nokuvateereri veStudio 7. Ari kutaura ndichimo Game Changer ndiri kuJohannesburg. Ndokumbirawo mudedzirewo vanhu vakaita sana Tafadzwa Mugwadi pano paStudio 7, nokuti tinoziva kuti paStudio 7 panonzi hapana side.
vada izemu wabunze wabunze watipindiro uti chakanyanya kuimbwa na Wingi D chavaru kunyanya kushoro poza chaka ipaka na chavanga vachavano tumira mapulisa kunobisa Wingi D kana achimba chii chaizo chaizo pamwe isa hatisi kusangana na nepapo paka imbwa na Wingi D chakanyanya kuipa chaka imba Wingi D wawe watisana nguri uti chii kana watipo mashoko acho avano tinduwa kanyanya kuipisisa pasongu ya Wingi D gawatipo mashoko acho kusanganisira vaya vokuita press conference pokutanga vaya kana vamaigona kuvawana vanhiva vanga vave vatiudzewo chakakanyanya kuita press conference nanhasi chavakuitisa kuti mapurisa asvika achiri manyisa Wingi D paanenge achiridza vachimuvhiringidza vachivhiringidza vanhu vanenge vabhadhara mari dzavo kuti vateerere music vosvika vachivavhiringidza ipapo mapurisa aya akakwanisa here kudzosera vanhu mari dzavo dzavanga vabhadhara zvavakamisa ishow mari dzanga dzabhadharwa nevanhu dzakadzokera here kuvanhu ende dzaasingafarwa dzaifanira kudzoserwa nani because Wingi D akanga aripo achida kuperform.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Ongororo yakaitwa neEuropean Council on Foreign Relations inoratidza kuti hondo pakati peRussia neUkraine yakakonzera kubatana kwenyika dzekumadokero, asi vagari vemuAmerica vaine maonero akasiyana nevagari vemuEurope panyaya iyi. Rutsigiro rwehondo iyi kubva kuvagari veAmerica rwakadzikira zvishoma kubva mazuva atanga hondo iyi gore rakapera. Mugore rimwe chete kubva zvatanga hondo iyi, America yapa Ukraine rubatsiro runoita mabhironi zana rine gumi nemashanu emadhora ekuAmerica, kana kuti US$115 billion. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo tikavabvunza kuti sei America nenyika dzekuEurope dzichishandisa mari yakawanda kudai mukubetsera Ukraine.
Mubvunzo wakanaka chaiwo wamabvunza uyu. Hondo iri kuitika kuUkraine haizi hondo iri regular because Putin akaregedzwa achiteka over sezvo aida kuita kuUkraine. Zvoreva kuti Putin anenge manje apusha close to my countries ari mamembers eNATO, and NATO has vowed kuti anyone anoataka a member yeNATO anenge ataka NATO yese. And Ukraine ukatarisa maborder ayo on the western side, it borders nana Poland nana Romania and ma countries iwao ma members eNATO. Saka zvoreva kuti ende Ukraine yacho pachayo iri kudawo kujoina NATO. Saka pane apa zvakakosha kuti NATO semusangano unomirira macountries anobeliever nezvedemocracy inotofanira kudefendwa frontline yacho iyoyo, and right now frontline yacho iUkraine.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangulia vanoti hapana zvirango zvinotadzisa Zimbabwe kutenga kana kutengesa zvigadzirwa nezvicherwa zvayo kune dzimwe nyika. Madzimai waungana kumusinda weUnited Nations muNew York kutsvaka nzira dzekurwira kodzero dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.